Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Media Institute of Southern Africa Zimbabwe inoshora mabatirwo ari kuitwa vatori venhau uye kurambidzwa kushanda muZimbabwe kwevamwe vatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. Asi hurumende inoti haisi kuzoregera vanhu vane zvinangwa zvekukanganisa Zimbabwe vachipinda munyika. Musangano wenyika dzeBrazil, Russia, India, China neSouth Africa kana kuti BRICS unotanga nhasi muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti harinzwisisi zviri kuitwa nehurumende mukurambidza vatapi venhau kupinda munyika kuzotapa nhau dzezvesarudzo. Mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vanoti hurumende iri kuumba mufananidzo usina maturo uye uchasvibisa zita rehurumende. Dr. Moyo vanoti zviri kuitwa kuvatori venhau zviri kuitwawo kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita basa iri, vachiti hurumende inofanirwa kuona nekukudza basa rekutapwa kwenhau sezvo zvichibetsera nyika pamwe chete nehurumende.
Ichokwadi misa yatambira mazwi kurambidzwa kwevatapi venhau vanobva kunyika dzekunze, vamwe vacho vanova zvizvarwa zveZimbabwe, uyezve zvizvarwa zvemudunhu reSouthern Africa nezvizvarwa zvepasi rese, vachikuti vasatape nhau mumwaka wesarudzo. Zvazvinongoreva ndezvekuti sarudzo chiitiko chinoitikira mumaziso evanhu. Kana maakurambidza vatapi venhau kuita basa rekuti vape vanhu masoko kana kuti information yakakwana vachigadzirira kuita sarudzo, zvinongoreva izvo kuti mavhuna kana kuti matyora mhiko dzebumbiro remutemo uyezve matyora mhiko dzevavakidzani vedu veSouthern Africa, maspecial guidelines emudunhu reSouthern Africa anobvumira kutapwa kwenhau nemhando dzakasiyana-siyana.
Vatori venhau vari kubata basa ravo zvakanaka here vaMoyo?
Zvazvinongoreva ndezvekuti mukange marambidza vamwe kuti vauye kuzobetsera tapwa kwechikamu ichi, zvinoreva kuti basa rawanda kuvanhu vashoma, uyezve kuti hatichakwanisi kunge tichinge tiri kwose kwose kuri kuitika mutambo uyu kana kuti kuri kuitika chiitiko ichi. Zvazvinoreva ndezvekuti vatapi venhau vakunyanya kuwandira zvikurusa mumaguta, nekuti bepa pauyawo vamwe vaenda nemumaruva, vamwe vachinda mumaguta, tichibatirana pamwe chete, kukakatirana basa pamwe chete. Kasi zvazvinoreva ndezvekuti zvakurema nekuti vamwe varambidzwa.
VaMoyo, munoti kuhurumende pamusoro pemamiriro akaita zvinhu maererano nekuita basa kwevatori venhau iko kwasara mazuva maviri kuti sarudzo dziitwe?
Hongu, ndozvatotaura kuti sarudzo idzi dzasvika kazhinjisa pasina kunge pakataurwa zvakakwana, zvikurusa nezek, nekuti yaifanirwa kunge yakabuditsa urongwa hwokuti ichange ichitora matsamba evatapi venhau zvakadii, uyezve vanenge vachimawana kwapera nguva yakaita sei. Zuro uno Telzim News yakaisa pamadandemutande kuti yaakutosvika vhiki nhatu ichimirira kuti vezeki vauye kuzovabetsera nekuita basa ravo, kuti vakwanise kunge vachipiwa zvitambi zvekuti vakwanise kuita basa munguva yesarudzo. Chero zvichinonoka, ngazvinge zvakakurudzirwa kunge vachitaura nguva nenguva kuti zviri kufamba zvakadai zvakadai. Tochitarisawo zvakare pane chipuka chinonzi Media Monitoring Committee chinogadzirwa nezeki kuti chitarise kuti media kuti vatapena vari kubata basa zvakasimba here. Chipuka ichi hachizikanwi kuti chiripi uye zvichiita basa sei. Zvakaunge zvanyorwa kana kuti zvakaendeswa neveZimbabwe Young Journalist Association nevasikana Young Journalist Association vachibvunza kuti nai vedu we ko chipuka ichi chiripi uye zvichiita basa zvakadii uye zvichabuditsa mabasa acho rini nekuti zvakakosha kuti kana muchinge muri muzvinapembe mumutambo wenhabvu pakaitwa bhora risina kunge rakanaka mupindire muchiridza pembe muchipa makadhi muchidei kuti mutambo urambe uri fe. Kasi zvatinoziva ndezvo chipuka ichi hachidaro, chinomirira kuti mutambo upere chozobuda chakutaura kuti takaona ningi naningi vasingaiti basa zvakanaka kana kuti ningi naningi vachiita basa zvakanaka.
Takatarisa mamiriro akaita nyaya iyi yose vamoyo, ndezvipi zvamunokurudzira hurumende kuti iite?
Zvatinokurudzira ndezvekuti hurumende ngaisadzokere kumwaka waiveko kare wekuti vanogadzira miko dzinotyoreka nyore, zvikurusa kudzokera munguva yekuti ningi naningi hatidi kuvaona pano. Ngative neukama nenyika dzemusadhaki, tiri zvizvarwa zvemusadhaki, nesuwo tichada kundoita mabasa musadhaki musarudzo dzavo. Mukatanga chisheru chekuti mudunhu resadhaki munorambidza vatapenha vanobva mudunhu resadhaki, matanga donzo rakashata zvikurusa. Nekuti kubva pasi kuti tinge tichiona sununguko yatinayo yezvizvarwa zvemusadhaki nezvemuAfrica zvakashandisa mafrontline states kuti zvitsigire urongwa hwekusunungura, zvino kana morambidza vanhu vakadaro uya kuzotapa nhau, tichazovei isu zvizvarwa zveZimbabwe kana tichinge tichitarisana nedzimwe nyika?
Avo vanga vari mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti Zimbabwe haizi kuzotambira vanhu vainoziva kuti vane zvimwe zvinangwa zvisinei nokutapa nhau.
Tanonoka wandechiteresa unzwe, hakuna hurumende pasi pano inotendera vanhu kuti vapinde munyika mayo vanhu vaisingaone zvakanaka nezvavo. Vatori venhau vari kutaura ava, dambudziko ravanaro ndirokuti vazhinji vacho ndivo vaitsoropodza nyika ino, ndovagara vachitsoropodza nyika ino. Saka tinovadii muno? Hativadi. Vamwe vauri kutaura vezvizvarwa zveZimbabwe izvo, ndakava advisor inini vekwako ikoko kuVoice of America ikoko kuti aike, kana muri maZimbabweans uyaka uchishandisa pasipoti yako yeZimbabwe, uri kushandisire pasipoti yeAmerica, uya uchishandisa pasipoti yako yeZimbabwe wobva wopinda, hapana nokurambidza kana uri muZimbabwe kupinda muZimbabwe, wapedza wobva waenda wapinda woenda kuZimbabwe Media Commission unoitwa accredited, wabva ikoko woenda kuZeki uno accredited uri muZimbabwe. Dambudziko ravo vamwe ndiri kuda kushaina kushandisa mapasipoti edzimwe nyika, fanike kuAmerica ikoko, iwewe uko uri ikoko uchishandisa pasipoti iwe unenge uchitsoropodza nyika yako. Saka kunowo kune bazi resecurity rinenge richiti aiwa iyi nhumbu iyi hatiide munomi.
Asika vaparadza vanhu vamuri kutaura ava vatori venhau vane magwaro avo akakwana ekuti vaite basa ravo muZimbabwe.
Pane vamwe vanenge vane yatinoti mamotives muchirungu, wokuti anobva ikoko uko achitori nemotive yake yokuda kungosvibisa nyika. Hatibvumire kudaro. Zimbabwe is not a banana republic. Zimbabwe nyika yakatorongeka ine mutemo yakasimba, ende hatingobvumira zvimanga manga ngoti munhu wese wese angoda kungopinda muZimbabwe ongopinda, hakwete, izvo hatibvumire. Chimwe chinhu futi ndechekuti vese vari kudaro ava ne vatapi venhau vari kunze kwenyika vanenge vanavo vamwe vavo vari muno vanenge vachigona kuita basa racho. Saka chakaipa chii kuti vari muno vaite basa racho? Hativarambidze, vari accredited, vari kuitwa basa racho. SABC ine makorespondensi muno, Voice of America Studio 7 ine makorespondensi ari muno anogona basa zvikuru. Saka vashandisei ka ikoko?
Izvi hazvishoresi nyika here vaparadza?
Chero vakati criticize vakadii, isu tinenge tichifambira mberi tichienda mberi nokuti tinoda kuchengetedza nyika yedu sehurumende. Saka ndo zvandingangokupindura ndichiita pari zvino.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko by Kindness Paradza vari parunare kuHarare neStudio 7. Musangano we BRICS Summit uri kutanga nhasi muguta reJohannesburg muSouth Africa. Musangano uyu ndewe nyika dziri mubatanzwa wenyika dzave kunehukama mune zveupfumi nezvekudzidzana kutsva uye dzinosanganisa Brazil, Russia, India, China naiyo South Africa. Vatungamiri venyika idzi vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu kunze kwava Vladimir Putin vekuRussia, avo vakati havachauyi nekuda kwemasamanisi ekusungwa kwavo akanyorerwa nyika yeSouth Africa nedare reInternational Criminal Court pamusoro pemhosva dzekutanga hondo kunyika yeUkraine. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza.
Maita inywa Zininga, musangano weBRICS kana kuti gungano reBRICS pachari rakakoshera kudunhu reAfrica pakuti Afrika yagara ichifunga kuti mamwe masangano akaita sana IMF na World Bank anonyanya kukontrolewa neve kumavirira the West pamwe chete neAmerica vanenge vasiri kunyatsobata Afrika nemukati memaoko. Saka Afrika iri kutotarisa BRICS ichiti BRICS sezvo ine China, ine Brazil, India, China ne South Africa ichange ichirerekerawo kumatunhu akaita seAfrika. Saka ndo pane chivimbo cheAfrika, ndo saka iri kukoshesa, iri kukoshesa gungano reBRICS riri kuitwa muJohannesburg. Zvakanyanya
takanzwa mazuva aperayo kunzi Zimbabwe yakanga yanyorawo ichikumbira kupinda mumubatanidzwa weBRICS New Development Bank kuti igone kupota ichiwanawo zvikwereti nezvimwe ikoko. Zvinonakirawo Zimbabwe nenzira dzipi izvi?
Zvinonakira Zimbabwe kuti inowana mari yekuti igone kushandisa pane nyaya dzebudiriro. Ndiri kutaura ndichifungidzira kuti Zimbabwe ine hurumende yakanaka, uye hurumende inozoti kana yakwereta mari yoshandisa mari iyoyo zvainenge yakweretera. Asi tinoziva vaZininga kuti nyika yedu haina kumira kudaro. Nyika yedu ine hurumende inogona kuti ikakwereta mari, mari iyoyo yoshanda zvimwe, kana kuti mari iyoyo yopoya nekumwe ichipinda mhomwe dzevanhu. Ndo bedzi pandingangoti pangagoipa. Asi kuri kuti kuwana mari kumabhanga akaita sebhanga reBRICS zvinhu zvinobatsira nyika.
Imomu kudyidzana kwenyika vana Russia varimowo imomu, vana China varimowo imomu. Mazuva aperayo tainzwa kuZimbabwe vachichema kuti China haisi kutiitira zvakanaka, Russia kwaita zvihondo zvazodai. Zvinomira sei zvino izvi?
Hongu zvichemo zviripo pamusoro penyika dzamataura idzodzo maererano nemashandidzirano adzinoita nenyika dzichiri kubudirira panyaya dzebudiriro. China ine mbiri yekunzi inogona kupinda munyika yoita seinobatsira, asi hapana chinonyatsooneka chinobatika chinosara nevanhu vemunyika iyoyo yainenge yati yabatsira. Russia hatinyatsoonewo zvayakanyatsoita zvekuti tingati Afrika ingatarise kwairi yototi aiwa tinogona kuwana chouviri pakushamwaridzana zvakanyanya nayo. Chiri kuita chinoita kuti Afrika irambe ichiswedera kudhuze nenyika inyaya yenhoroondo yadzo. Tinoziva kuti China neRussia dzaisapota hondo dzerusununguko muAfrica dzakasiyana siyana. Afrika ichingori nekubatirira ikoko, aiwa ava ndi vanasaura vedu vakatibatsira munguva yakaoma.
Takaonawo nezuro kuchinzi Mambo Charumbira vanga vachitaurawo kugungano ranga rine vatungamiriri ivava reBRICS iri. Zvinobuda seiwo izvozvo?
Iplatform yakanaka yekutaurawo vakamirira dunhu reAfrica sezvo varivo president wePan-African Parliament. Asiwo ivo sechizvarwa cheZimbabwe vanogonawo kuzopinza nyaya dzeZimbabwe That is who Zimbabwe kuti ibudize inde padanhu repamusoro. Asi zvandambotaura kwekutanga kuti utungamiri huri kuZimbabwe hausi utungamiri hunovimbika zvekuti tingati pane chakanyanya chingazobuda chinobatsira munhu ari kuchenda mbuya kana kuti ari mustreet ye kuHarare kumbare handisi kuti munhau yavo mukunotaura kwauchaita vachaumbira pane miri ingabatsire mwana wezimbabwe ari kuzasi zvasi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo reKimukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Zimbabwe National Statistics Agency inoti ongororo yaro inoratidza kuti kuzvinhu kuri kuramba kuchidzika ichiti mwedzi uno kudhura kana kuti inflation kuri pazvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77%, asi mwedzi wapera wanga uri pazvikamu zana nechimwe kubva muzana kana kuti 101%. Tabata nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Moyo Mutambasere kuti vatiudze zvavari kuona.
Nguva yatiri iko zvino haisi nguva yekuti tingatarisira kuti tiri kunyanyoradzidzwa kuti nyika yedu iri kuenda kwakanatoita sei, nemhaka yekuti tiri kutarisana nezvinhu zvisingaitiki mazuva ese. Tingatarisa nyaya yemaelections inova iyo inenge ichiitawo kuti zviri munyika zvichinje. Vanhu pamwe kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kunyanyobuda kuenda panze, vanenge vachityawo mhirizhonga inenge ichikonzeredzwa neavo vari kuedza kukombita panyaya dzemaelection. Zvakare iko zvino vana zvikoro zvakavharwa, so economic activity ishoma.
Amai Mutambasere, African Development Bank rinoona sei mamiriro akaita zvinhu munyika uye sei ichizviona nenzira iyi?
Vanhu vakaita seAfrican Development Bank, mapato akaita seAfrican Development Bank vanotarisa zvizhinji. Vanogona kutarisa for example, vanogona kutarisa kuona kuti ivo matrade balances emunyika iyi akamira sei. Patrade balance vanenge vachitarisa ivo kuti zvinhu zvatiri kutengesera dzimwe nyika zvinopfurikidza here isu kutenga kwatiri kuita kubva kune dzimwe nyika. Pari zvino tinenge tichiona kuti isusu tisi tiri kutenga zvakapfurikidza, nekuti maraw materials atinoshandisa kugadzira chikafu chatinotenga chatinodya mudzimba chinenge chichitobva kune dzimwe nyika. So izvi ndo zvimwe zvinenge zvichiratidza kuti nyika yedu iri papi panyaya dzeproductivity, iri papi panyaya dzekuti inyika here yaakugona kuzviriritira. Zvakare vanenge vachida kutarisa kuti kana muri kuti inini zvinhu zvanaka munyika kana zvinhu zviri kunaka munyika menyu, munofanira zvakare kunge muchikwanisa kubhadhara kana kutanga kubhadhara zvikwereti zvenyu, muchiratidzawo kuti mune urongwa hucharatidza kuti panguva yakadai tichange tabhadhara zvikwereti zvedu nemari yedu yatiri kuita muno munyika.
Iyo Zimbabwe yasvika pachinhano chekukwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo here?
Pari zvino isusu hatisati tasvika panguva iyoyo. So nguva inoyi iri kungotiratidza kuti pari zvino economic activity, nyaya hupfumi hwenyika nemazano ekuti anoita kuti tizive kuti upfumi hwenyika hwakamira sei, pari zvino tiri patinoti tiri low economic activity, hatina zvakawanda zvatiri kunyanyoita. Naizvozvo haisi nguva yekuti mungabva matotora moti ndizvo zvichaitika muna December, ndo zvichaitika kana kuti even kana muna September, aiwa. Inguva yedu tiri kuona kuti iko zvino demand yedu, consumer demand yedu yakaderera. Consumer demand zvichireva kuti isu vanenge vachitenga hatisi kutenga matengero atinosiita dzimwe nguva. Izvi zvinokonzeredzwa nenyaya yekuti kutambira kwedu hakusi kukwanisa kutenga zvakawanda. Zvakare hatina zvatinenge tichida kunyanyoita nekuti vana havasi kuenda kuchikoro, vana vari kumba nezvimwe zvakadaro. So pari zvino handingati zvatiri kuona ndizvo zvatingatarisira kuti ndo zvatucharamba zvakaita kusvika kana kuti December. Ndinotarisira kuti takamirira iko zvino September tichibuda munguva yemaelection. Zvakabatana nekuti kuchava here nemhirizhonga nenyaya yemaelection, chii chichaitika? Ndo zvimwe zvinhu zvichaita zvakare kuti zvichazonoafekta ikonomi yenyika inoyi sezvatakaona muna 2018 patakapedza maelection, nemhirizhonga yakazotevera ndiyo imwe yakatozokonzeredza kuti inflation munyika yedu ichinyanyisa kukwira pekuti haina kuzombobvira yakadzika zvakare.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Moyo Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tomba tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vane chokwadi kuti vachakunda musarudzo dzichaitwa mangwana, naizvozvo vatotanga kutarisisa kuti vangava makurukota avo ndivanani. MuNewsday bato reZANU-PF rinoti harisi kuzofa rakaregera bato reCitizens Coalition for Change richitonga Zimbabwe. Izvi zvakataurwa nezuro kwaRusape nevanonzi munyori mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwebato reZANU-PF vaLovemo Matuke. MuZimLive.com vasevhi yakazvikuhwere avo vakarambidzwa kukwikwidza musarudzo vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvivhotere chero wavanoda asi asiri vaEmerson Munangagwa veZANU-PF. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apa anajonga anamukoma Hwande wakadini. Aiwa tinotenda, tiri kuti ngatiendei tose tovhota. Munhu nemunhu ari kuziya paari kude kovhotera panomupa kuguta. Saka tiri kuti ngatifambei tisvike nenguva kuita kuti tikazochinjwa chinjwa. Unosvika zve time ichiripo, saka tiri kuti ngatifambei nenguva. Aiwa tinotenda, itirwa iri zvakanaka, komborerwa iwe ikoko. Mwari ngavatitungamirire muZimbabwe, muna shariruya.
Koma tanonoka maserasi, haini ndiri raiti, zitandinonzi Gono, kubva kumasvingo. Vakomana, ndine imwe bhuku yandakaverenga inotiyo, dzinga mudadi kukakavara kugoendawo. Neni ndinoti kuvanhu veZimbabwe, kana ukaona uchiri kuvhotera ZANU-PF, ukaona uchivhotera kanzera weZANU-PF, MP weZANU-PF, senator weZANU-PF, president weZANU-PF, kureva kuti uri kuvhotera masanction. Ivo vachizvipupurira voga nomuromo wavo kuti kukurerutsirai upenyu hwenyu vanhu veZimbabwe hatizvigoni nokuti tiri pamasanction. Imi movhotera vanhu vakadaro, muri kuvhotera vanhu vari kuzvitaurira vamene kuti havana chavanokwanisa kukuitirai. Saka ndinoti musavhotera anyone weZANU-PF kuti masanction aende pamwe chete nevanhu vakamatemerwa. Kana mafunga kuti upenyu hwenyu hunake, isai ex yenyu pamukomana. Mazera sei maZimbabwe.
Ndauya ndakananganawo zvangu nevagari vekumaruzevha kumaruwa vanovanoshandisiwa neZANU-PF vachidziwa mafunza mapenzi kuita kuti hana chaanoziva nezveupenyu. Ndinorambo kuvhura iwo njeri nhasi vamuka free. Pana purezidendi wamakambohwa here kuti akakurira kuruzevha nanhasi arotonga nyika ari kuruzevha? Nyika inotongwa uri kudhorobheni. Saka ndavakurudzirai imimi vanhu vari kumaruzevha kuti tevedzerai zviri kuita vanhu vari kutauni, vanova vagari vekutauni vari kuti ZANU-PF kwete ndo vavakutungamiriri venyu vanokuraidzai kuti upenyu hunoenda nepi. Imii muri murima, murima rimwe rekutoti hamene zarima chairo chairo. Saka teverai vari kutauni ndo vari kuona kunoita upenyu ivavo, nokuti mudzidzisa vana venyu munenge muchiita notsvaka mabasa kupi? Kutauni. Saka vana vari kutauni vaiti zvaoma, imii tatevedzerai ivavo, murege kuramba muchibhuraibhiwa nendiro dzemafetiliza neshanga dzemabagwe. Tevedzerai zviri kuitwa kumatauni, ndo kunotongwa nyika. Kuruzevha kuna chiriko, mwana apedza chikoro chasuda basa kuita kuHarare. Saka imimi mese mari kumaruzevha, imi kana muchida life kwayo, tevedzerai zvirikuitwa kumatauni, ndo kunorandwa nyika, kwete zvekuramba muchingotiswa chikuvatavata neZANU-PF.
Mangwana makuseni, mukoma Jonga, mukoma tanonoka Wandi. Bvunzai vanhu mubvunzo wangu uyu ndovakadedza maobserva. kuti auye kuti ezvinezvi vari kuswera vachinyangadza kumapepa nauko vachititaurira zvinhu zvisina musoro nokuti hei vada kuzopindira vachirova mabembera avo asina kana mature sevakavadanirei vakavadanirei zvavakavadanira izvozvo ndozvavari kutoita ende vachida kutiitira zvinhu zvakadhakwa always takatomirira kutovhota ikoko takatokumirira right now takatomirira kuti tivhote vanokomenda vachikomenda kana zvinhu zvaiswa papublic kuti vanhu vaone handi ndekuti vakomende saka chavari kuswera vachitinyangadza vachitadza kutiudza kuti muonewo kuti vakahwina vachazotiitirei hapana dhororo tiri kunozvipedza kuswera mangwana tiri kutonozvipedza vese ana mutsvangu anoswera vachitinyangadza vachiuya kunews vachititaurira zvenhema vachinoenjoya ikoko kwamuri kuamerica isi tichisuffer tiri kuzvipedza kuswera mangwana topedzerana ivo vamuovheti isi tiri kutoitawo maovheti very soon
pastudio 7 muri sei mangwana rasvika zuva ratatakamirira ibva kumba kwako nechitupa chako waona kuti pafoni pako zita rako ririko usape munhu chitupa chako murodhi famba nechitupa chako kusvika papolling station usina kupa mumwe munhu unopa vanhu vezeki ndovauchapa chitupa chako wapinda muballot box mako tsinzinya uimbe mweya mutsvene huyai mugadzirise nyika uisa x yako tikuda kuti vana jobs kala vabude mumajeri mavakatongerwa mhosva vari kutongerwa vasina mhosva dzavakapara vese vana mutoda ngavaitwe vote out vana togarepi vese ngavaitwe vote out mutibuditsire 40 masisiya vamuri kuvharira kuHarare taneta nemizanu pf vanhu hatichambotyi kana x pana chamisa pastudio 7 muri sei mangwana rasvika zuva ratatakamirira ibva kumba kwako nechitupa chako waona kuti pafoni pako zita rako ririko usape munhu chitupa chako murodhi famba nechitupa chako kusvika papolling station usina kupa mumwe munhu unopa vanhu vezeki ndovauchapa chitupa chako wapinda muballot box mako tsinzinya uimbe mweya mutsvene huyai mugadzirise nyika isa x yako tikuda kuti vana jobs kala vabude mumajeri mavakatongerwa mhosva vari kutongerwa vasina mhosva dzavakapara vese vana mutoda ngavaitwe vote out vana togarepi vese ngavaitwe vote out mutibuditsire 40 masisiya vamuri kuvharira kuHarare taneta nemizanu pf vanhu hatichambotyi kana x pana chamisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo hurumende yesomalia yakazivisa kuti icharegerera varwi vanopfurikidza mwero vealshabab vanozvipira panguva iyo kurwisana kuri kuenderera mberi mune nzvimbo dziri mukati menyika sangano reeconomic community of western african states kana kuti ECOWAS rinoti raramba kutambira chirongwa chabva kumauto akakudubura hurumende yeniger chekuti mauto awa abve pachiutongi mushure memakore matatu muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vakavimbisa vanhu vemuchitsuwa chehawaii kuti vachavabetsera mukuvaka nzvimbo nedzimba dzavo patsva moto mune chimwe chitsuwa chehawaii chemao wakaparadza zvose ukauraya vanhu vanoita zana gumi nevanhu vachinzi vanhu vazhinji havasati vawanikwa pavari tiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindebele Thank you.